kutanga ndicho kuti kuve nerunyararo vakutipanisa nyaya yemhirizhonga nerusha tiri kuitira kuchipumbidza uye kuzikani kuti vanhu varivo vari kuita silence ndevapi tichitarisa maererana nesarudzo riko mugore ra 2018
basa racho riri kufamba zvakadini
basa retimu yatakaendesa kretimu riri kufamba zvakanaka sezvo tichiona kuti kwava nekurunyararo panyaya zeviolence neintimidation yanga ichiitika uuniti yenu kuchitungwidza
chinyi chaizvo chamuri kuita muchitungwidza
inyaya yekuti tizive kuti kunowanikwa evidence inogona kushandiswa pamutemo kuti vanhu ava vasungwe vari kuita violence kune vanhu vemazimbabwe
yamunoti crack team yenyu yakamira sei
crack team ine vanhu vari mutajamuka vanomirira nyaya dzemakodzero evanhu vanorwira nyaya dzemahuman rights
pane zvombo here zvamunoshandisa
hatishandisi zvombo tinoshandisa mutemo wenyika uye tichishandisa ruzivo redu panyaya dzemahuman rights defenders sezvo isu tiri bato tisingashandisi violence paadvocacy dedu
kungova kwenyu muchitungwiza hakukonzere here kuti avo vezanu pf vechidiki vatsamwe vagotanga kurwisana nemi
vanhu vezanu vakagara vakatsamirwa nyika yese yezimbabwe kubvira gore ra2000 pavakatanga kuuraya nyika inoyi isusu setajamuka hatina basa nekutsamwa kwavo uye tikuziva kuti isusu tinomira tichiteedzera mutemo wenyika uye tichimirira ruzhinji rezimbabwe hatizoshi kuti ivo vangatsama uye vatange mhirizhonga nekuti isusu tinobhiliva kuti zvinhu zvese munyika zvinogona kuitika pasinyararisa.